Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika uye vari zvakare mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kumusangano wavo kuMount Darwin. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaendeswa kuchipatara cheParirinyatwa neZuro sezvo kurwara kwavo kwasvika pakaipa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye varizve mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vatadza kuenda kumusangano wavo kuMount Darwin nezvikonzero zvine chekuita nemirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachichingamidza munyarikane pamusangano wanhasi ari zvemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi sachigaro weZANU PF amai opa muchinguri kashiri vati vaMnangagwa vakundikana kuuya sezvo vari kutambira vaenzi vari kuda kuziva zvakaitika munyika munguva yemhirizhonga. Vamo hadi vatsigira mashoko aya vachitiva Mnangagwa vane zvavabata kuti vatadze kuya kumusangano.
Ana kuzokwanisika nekuti angane maprograms this afternoon akazononoka kuwane musangano wedu.
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu vaungana kuMount Darwin, vamo hadi vatuka masangano akazvimira oga, vachiti ndiwo ari kukonzeresa kusagadzikana munyika, sezvo ari kutumwa nenyika dzinovapa mari. Kusauya kwaMnangagwa kwagumbura nhengo dzebato ravo, idzo dzaswera dzichitsva nezuva dzakavamirira. Imwe nhengo yeZANU PF isina kufara nekusauya kwaMnangagwa ndiva Neva Moroto. Musangano wanhasi ndewechipiri kuitwa nebato reZANU PF richitenda nhengo dzaro nekurivhotera kuti rikunde. Ndakamirira Studio 7 kuMount Darwin ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaendeswa kuchipatara cheParirinyatwa neZuro sezvo kurwara kwavo kwasvika pakaipa. VaMasaraure vakabviswa kuchikurubhi Remand Prison vachiendeswa kuParirinyatwa mushure mekunge vakuru vemajeri vaona kuti kurwara kwavo kunoda kurapwa navana chiremba. VaMasaraure vakarohwa zvakaipisisa pavakasungwa vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemhirizhonga yakaitika munyika. Magweta avo paakakumbira kuti vaende kunorapwa kuchipatara vari muusungwa, muchuchisi akati vaikwanisa kurapwa vari kuchikurubhi Remand Prison. Kunyangwe hazvo magweta vamasaraure akwanisa kubvisa mazana mashanu emadhora semari yechibatiso. Vamasaraure vanonzi vachatanga vadzoserwa kuchikuru Birimand Prison uko kuchanogadziriswa mapepa avo ekubuda mujere kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vari kutarisirwa kuburitswa muhusungwa nemari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora vozotongwa vachibva kumba. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori wemagariro evanhu musangano reATUS muzvaremo Blessing Nyambara kuti tinzwe zvaitika.
Vaobet Masaraure vari kuchipatara pari Renyatwa Hospital vakabviswa kuchikurubhi zuva ranezuro vachinzi vange vachikwanisa kuwana kuti vakwanise kubatsirika kubva kupari Renyatwa Hospital. Asi muchichisi vanga vakatiimbisa kuti vaobet Masaraure vachange vachiwana medication kuchikurubhi sina kunge zvakange zvakakwanisika kuti zvizadzikiswe.
Saka uku kupari Renyatwa variko vachi rapwa asi vachiri muhusungwa.
As we are speaking right now, nenyaya bed yavo yakwanisika kunge yabhadharika. Saka tinoimba kuti vaobet now vari kurarama vane bele 500 vari kupari Renyatwa Hospital.
Vari kunzwa zviri sei tichitarisa kukuvara kwavakanga vakaita vachitanga kusungwa?
Vaobet semunhu akanga asina kugara atambira kana kurapika vabva vakakuvadzwa mukurohwa kwavakaita nevanhu vanhu vakavatapa vaya. Handidi kugona kupomera kuti ndevei, asi rekandingoti vanhu vakavataka mukurohwa kwavakavaita vakavakuvadza zvisingabviri kubva mutsoka kusvika nenyama dzavo dzose. Saka izvizvi vari kungokamhina kutaura pamusoro pemakumbo avo, vari kukamhina nyama dzavo vari kudzimbikana. Ukavabata vanotochema kuti aiwa makundibadzisa. Saka zvichitaura kuti vaobet Masaraure ipenyu.
Avo vanga vari munyori wemagariro evanhu musangano weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe muzvaremo Blessing Nyambara vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Vamwe vagari vekukadoma vari kuchema nerekuti vari kuoneswa nhamo vachinzi ndivo vakakonzera kuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Mutauriri womubatanidzwa vevaikwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekukadoma vaThomas Maziwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Pakadoma hungu pane batai baba nenhau yepolitics yakakonzerwa nekuratidzira kwakaita vanhu munzvimbo ine kukadoma. Tine vazvina bhizinesi vakabatwa vakavharirwa mukati vakawanawo pekubatanidziwa ipapo mushure mekunge akambenge ari independent councillor nevatungamiriri vese vanhu vane zvekugaro zvechekuita zvigaro mubato rinopikisa reMDC. Vari kubatwa baba vachikandwa mukati, vanhu vari kubatirwa pamakotsi vauya kuzonzwawo nyaya. Mazita avo akatoendeswa kudhara kune vanoferefeta nyaya, vari kungotorwa vachikandwa mukati.
Vari kunzi mhosva dzavo ndedzei?
Baba ndakawana nguva yekufamba nemapepa ari kumadzitare but hapana pandakaona pane chekuita nemhosva dzavo, but ivo vari kutaura vari kuti inonzi public violence.
Vana muzvina bhizimisi vakambunyikidzwa munyaya idzi ndevapi ava?
Baba tina zvina bhizimusi ane kambani irimo mukadoma akakura pakushanda ane mashanda about more than 20 anonzi Munyaradzi Edison Matombo. Baba mabatirwo akaita murume uyu zvinonzi akabatwa nemupurisa, but mapurisa uyu achipa uchapupu mudare ari kuti iye akatumwa naDespo kuti ane information yavabva yavanzwa kubva kumaCIO kuti vamubati ane chekuita nekupiswa kwakaitwa maparty office nekuratidzira kwakaita vanhu. Saka kutaura kwandiri kuita izvezvi ari mukati ende mhuri dzake dziri kuchema, vashandi havachavhura kambani vari kutya nekuti paakasvikirwa akasvikirwa nevashandi vake vamwe vaviri vakangobatwa vakakandwa zvakare. Mudzimai achienda iko kunoona baba akakandwa zvakare, maneja achienda akakandwa zvakare, munin'ina akaenda akakandwa zvakare. Saka hapana achagona kumira kunovhura kambani kana kumba hafemili vari kuchema kuti we are not at peace at all.
Ko mudzimai nevana vari kupinzwawo papi munyaya idzodzi?
Tine mumwe mudzimai zvakare akatobva pamuviri, murume akauyawo kudare kuzoona ndobva atobatwa zvakare. Saka vanhu ivavo hatinei neukama navo, but tiri kuonawo zviri kuitikawo munyika.
Avo vanga vari mutauriri wevaikwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekukadoma vaThomas Maziwa vachitaura vari parunare kukadoma. Hatina kukwanisa kunzwa divi revemutemo kana vemapato anoitawo zvematongerwo enyika. Sangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevashandi muBotswana reBotswana Federation of Trade Unions BFTU rinoti harisi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevashandi vemuZimbabwe nehurumende yenyika iyi. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Sangano iri rakatambidza nezuro gwaro renyonyoto kubazi rinoona nezvekunze kweBotswana mushure mekunge nhengo dzaro dzamboratidzira muguta reHaburoni, Botswana. Zvinhu zvakaitika panguva imwe chete apo masangano anorwira kodzero dzevashandi muAfrica akaratidzira pamizinda yeZimbabwe munyika dziri muAfrica. Utungamiri hwesangano revashandi remuZimbabwe reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCT unosanganisira mutungamiri waro vaPeter Mtasa pamwe nemunyori mukuru vaJafet Moyo vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa tichitevera kurama mabasa kwemazuva matatu kwakashevedzerwa neZCTU. Munyori mukuru weBFTU vaTusambutali vanoti vakatora danho rekuratidzira sezvo vasiri kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe.
Basically the aim of the protest march was to stand in solidarity with workers in Zimbabwe. It's a way of putting pressure on our government to also do the same.
Zvakaitwa nevashandi vemuBotswana zvakatambirwa nemufaro mukuru nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda muBotswana. Mumwe wakafadzwa nechiitiko ichi ndiva Admire Mukweva, avo vane makore makumi mana nemasere ekuberekwa.
Nekuti kwedu kuvanhu vanovabvumidza kurakidza zviri nyore vanodzivisa kurakidza. Saka at least kana vakarakidza inzira yedu zvichemo zvedu zvinonzikwa. Saka varakidza kuvane hanya nevavakidzani wavo.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chakarumbidza chiitiko chane zuro ndimuzvare Senzeni Godongwana, avo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvaneta nekutyorerwa kodzero dzavo.
Vari kutotibatsira dzimwe nyika kana vachiti isusu semaZimbabwe vari kutirwirawo nokuti tatambudzika kuZimbabwe. Hurumende yedu haisi fe, zvinhu zvinenge zvichingokwira. Saka tinotonzwa kufara, saka ngavarambe vachingoita kuti vatambe vachitibatsira kuti tiite kuti hurumende iripo ibve tiisowo imwe isina corruption isina mbavha.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBotswana vaTony Mushiri vanoti zvakaitwa nemasangano evashandi muAfrica zvinofadza kuti nyaya yeZimbabwe yakutoda pasi rose kuti ribatsire vana veZimbabwe.
Ndizvinhu zvava chito chichema kuti dai dambudziko rekuZimbabwe rakudawa sama other countries kuti vadi vabatsire. Vafanira mumusha baba kana achingoti ndini ndinotonga. Wana vanomboti mumba vachidai chidai, but ukazoya baba munini kuti aiwa mukoma, wana havasogara zvakanaka nemukadzi, hamusobata mukadzi zvakanaka. Dai wadai mukoma, musha unodi.
Mugwaro rakatambirwa nemunyori mukuru mubazi rinoona nezvekunze kwenyika yeBotswana vakuitsimang. BFT inoti vashandi vane kodzero yekupa maonero avo pamusoro pematongerwo enyika nemamiriro eupfumi hwenyika yavo. Vanhu vanodarika chiuru vakasungwa muZimbabwe mushure mekuratidzira, uye vanhu gumi neshanu vakafa mushure mekupfurwa kana kurohwa zvakaipisisa nemapurisa nemauto. Kutaura kuno, masoja aya achiri mumigwagwa umwe anonzi ari kuenderera mberi achityora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHaburoni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi chatinopiwa naMarvelous Muhlanga.
And ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Magdalene Muriro uyo anoti ari kushungurudzika chaizvo nekurasikirwa kwakaitwa mhuri yeZimbabwe negamba muimbi Oliver Mutukudzi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita munyika pari zvino uyezve chii chakaita kuti mufunge kutanga kuimba.
Inini iko zvinezvi ndava munhu akaretire zvake. Ndakanga ndiri mushandi wehurumende Musibu 70, ndikasiya basa ndofunga muna 94, ndakunoita zvangu zvemaoko, ndikaita basa rekubika, saka ndakanga ndiri kubika. Asi ndagara ndiri muimbi, zvese zvichiitika izvi ndakatanga ndiri muimbi. Ndakatanga kuzokuimba muna 1985, ndakaenda kuCollege of Music, ndikanodzidzira kuverenga manotsi, ndikabva, ndikazoita level 1 yevoice, kudzidzira voice level 1, saka ndipo ndakazotanga zvekunyora music. Ndakatanga kurekoda muna 1987, ndaka rekoda single but haina kunyatsoita zvakanaka. Kuma90s ndipo ndakazorekoda imwe single yangu yainzi Jabulani. Ipapo ndakanga ndiri kuimba secular, ndisati ndava kuimba dzimbo dzechitendero. Muna99 ndipo ndakazotanga kuimba dzimbo dzechitendero.
Semudzimai mungati imi chii chakaita kuti mutange kuda izvozvi zvekuimba? Tinoona kuti nguva yapfuura vanhu vanga vasinganyanyoremekedzwa kana vachiita zvemagitare.
Chakanyanya kuda kuti ndiite zvekuimba, ndinofunga zvekuimba zvinoberekwa zviri muhana, zvinenge zviri munyama mako. Ini mai vangu vakaita zvekutorohwa, kurohwa kuti vasiye zvekuimba, mai vangu vaiimba uyezve vairidzambiri. Saka vakarohwa namai vavo kuti vasiye zvekuita zvekuimba izvi. Bati inini ndakangogara zviri mumwoyo mangu ende hakuna munhu akagona kundimisa kuimba. Kurega kwandakaita kuimba ndakatomira zvangu nenyaya yekuti nyaya dzemumhanzi idzi ukashayiwa sponsor unenge uchiti pawawana mari womboita pawashaya mari wombosiya. Asi zvekuimba ndakangozvinzwa zviri muropa rangu kubvira ndiri mwana wechikoro kufarira music.
Tinoona kuti pari zvino veruzhinji vari kuchema muchakabvu Oliver Mutukudzi uyo aiita zvekuimba. Imi makamboshanda nairi?
Ini handina kushanda navo ende zvinonyanya kundirwadza chinhu wani, zvinonyanya kundirwadza chinhu wani chekuti inini ndiri munhu uyaya anotarisira mukunyora kwangu kwedzimbo dzandaa kunyora iko zvinezvi magariro evana svechisikana kuremekedza magariro evanhu vechikadzi zvavanoti pachirungu mufeminini ndo zvandiri. Saka ndine kanziyo kangu kandaida kuimba kevana vanororwa vari vadi gevana vanomanikidzwa kurohwa. Ndakanga ndakatozvifunga kuti gore rino 2019 ndichaenda kuna vamutukudzi ndomboti ndoda kuita collaboration navo. Ndakatozvinyora pafacebook yangu page. Ndarwadziwa ndanzonzi vashaika, ndikati inga ndagurirwa naivedue ana ndakaronga. Handina kuita mukana wokushanda navo asi kungotaura navo from afar.
Iro gore rino shuwiro yenyu ndeyei semudzimai anoita izvozvi zvekuimba?
Shuwiro yangu ndeyekuti pandiri izvozvi ndine nziyo 7 dzandakarekoda dzegospel. Pasara kanziyo kamwe chete kekuti ndikwanise kuti ndiburise albhamu, saka ndinoda kuparura damba refu rangu muna May kana Mwari vanditendera. Asi kuburikidza nekushayika kwatakaita kwane gamba redu kushayikirwa nemukuru wedu Mukipanga Mazano, ndakatofunga kuti ndakumboita kambo keruremekedzi kuvaremekedzi. Saka ndakatokanyora ndakakapedza, angosara kunoona producer wangu mumazuva mashoma ewigo ritu kanofanira kunge kabuda.
Chimbotitsenhuriraiwo kamwe kedzimbo dzamunozikanwa muchiimba.
Waiva nemurume ainzi Jobo, aigara nyika yainzi Uzi. Waitya Mwari akarurama, aitya Mwari zvikuru.
Aiwa kanonyatsobata moyo. Mukupeta yedu hurukuro yedu, vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuona ikupi?
Zvinezvi paFacebook page yangu inoti Magdalene Muriro, munhu akangoenda ipapo pane zvese zvinotaura nezvenziyo uyezve nepari kutengeswa nziyo nekwandiri kuenda. Zvimwe zvachona ndakangonyora nyora nechidimbi, asi ndiri kutoti ndivandudze peji yachona nokuti pane zvakawanda zvakachinja chinja.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Magdalene Muriro kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Thank you.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana nanyanduri mukoma chairman mupfurutsa vanodada nemutauro wavo wechikore kore vachiita netembo dzakasiyana siyana.
Wauya mukore kore wehurungwe, wauya nechide pichinguva, wauya nechide kondowa, wauya nechide pambiwa, wauya nechide nyangiwa. Waito kunzamire chichimara wakachitepekera, chauya chakare chichide kondowa nechikupirienzi, chauya chide korere na chikore kore, ungara ude nyetera wakachitepekera ude nyinura. Waito kujina abwe ude ndisaiza, 100% mukore kore wehurungwe. Waiti ukati kujaga eputa kwa kuseka, chauya chakare chichide kondowa nechikupirienzi, chauya chakare chikole kole chile naziriziwa, chikole kole chile kwenye mzewa, chakare chishamenza. Wakamota mbaziwa bizimiti ne chikole kole iwe, wamenenza unone ziicha. Natuma chewe, chawa chikole kole, kunza kunza, kubanza na tutenda tide daro, nina hata kutetekera chido kondwa ni mkoro kolo urungwe.
Njirangu roku nshawa, adine chairman mpuruta, njirangu chairman chairman kusharu, adiriba chitupa jisindi.
Chairman mpuruta wa zariru wakupia?
Ndakaru zariru wakuchinoi mgore 1977.
Mkakurira kupi chairman?
Ndakagura panonzi pa Alaska Dolomite, mbaba wangu vaidzidza ipapo, vaiziva kumanje zita rokuti Dzuda. Vadzidza ipapo, ini ndakadzidza ipapo grade 1 kusvika grade 4. Grade 5 kusvika grade 7 ndakadzidza kumusha kukarereshi pachitimbe primary. Ipapo ndiri pachikoro ipapo, zvino kuti chairman ndipane kana kuriramba ipapo, ndanganda kunzi Alfred. Saka amai pavo vazvinangara vasindisoma pachikoro apo vasinditsvaga, vakandiedza gomwana mwana ndi chairman. Headmaster akadati namunhu adidaro pano asi senemiripo watini aine nzi Alfred ndepanikadai zivo pachina headmaster zvikanzi une nzaniyo ndikati nenzi chairman kwanzi Alfred wakaona kupiringanje ndakachinja zitaii ndengana asi kudai ndepanikatemwa ishamu ndikanyapaidzwa naheadmaster iyeyo. Form 1 papa kudiwa ma birth certificate ndepanikandiona birth certificate ndepanikatanga kushandisa chairman chitimbe secondary kusvika form 4 ndatoedzana nangu ndiwo chairman asi vandikadzidza navo pagrade 5 kusvika 7 vandiziva kuti uyu ane nzi Alfred.
Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei kuti mupinde mukudetembawo?
Mukudetembawo kunogadzira kuti maudio giripiti yangu techikoro kuti zvakatanga ndiri ku vajonga ndiri kumafuro nedzakaidziye foni dzedu dziye dzema63dziye ndiri kumafuro ndopatakandaka kugadzira kuti maudio tangu nechikoro kuno isiwo tinge tine nyizvo mukati mbishani isi mabiri wabi yangu tembo kupasei nawo takangodaro daro so. Saka pakatanga kuvhurwa station imwe kwaibva kunonenzi Nyamunyami FM 94.5 ndaikandiwo tinoti maudhodho aipinisa pamhepo tinoti taikurukudza tichiti naboi natakutetekera Nyamunyami FM 94.5 iwe ndati ndikukododzera nechimbuti ndatichuna pa 94.5 mani pakati popo ndipatika takagadza kuti maudhodho tichiwanda chaizvo pamwe pacho ndikaita mwe munamatongo kuti Mwari Baba tine kutendefa nokutipasa mvura yatewanda chibawo chidei bvamambaira dziri banzaura ndeizvimwe zvandaiita zvidewanda zvekuti ndaendanga ndine raputopu chakare chechokwadaburaichii zvingadai zvichichengeteka makare momusi.
Saka zviri kutambirwa sei netembo dzenyu idzi?
Zvinotambirwa zvakanyanya zvekuti kusouth africa kundoti munhu munhu ari kumbira ndiuku asi kutaura sekubvunza kuti nai munegara kupini chione chiso chenyu makakura sei zvekuti mumatauriro andingapa maudhi ipopo so vanhu vazhinji vandofunga kuti ndiri chembere zvakava nokubudikidzana nasekuru vangu vanenzi astefani kanjinjuma naafurengi kachingamira vangwari wechikore kuro zvekuti pandainzwa zvitaura ndaiti vasiwo zvino ndakazvisvikirawo pakubatawo chikore kuro chacho inewo zvangu ndiri mukore kure anee kurukudza mutauro wakadaro so. Saka ngoti wabi yangu munhu dada nerudzi wako haikona kutaya rudzi wako nendaa yekuti kwaya chirungu manje.
Ndakanzwa makakandawo kadetembo kekuchema gamba renyika mushakabvu Oliver Tukumtukudzi.
Kadetembo kaiti kukati mbichara bilezi yatangukatango so sizamutukudzirai vaitaura chikuru kuti vaisanganisa kuti munitipasa panyemwe kanditanga kachiti ndini ndakakubereka kusvika ivhu rezimbabwe
zvakabva kuneni ndaitokugumbama ndaitokuperehwa ndazara ndidetikana kunangara haisa manyanga mhuka urunzo samanyanga you are my sugar pie neriya ziwere ziwere mudemba samanyanga ranhamizuva kusehwa miri makati paishamba imanja nosipo titetetekera haimaititaudza tisabatiwa nekorera namwari rukuti mazombonyodze mudeimba Takosora ina aiwa miku zamu yakudzima sama nyanga mukau. Tizarunza kupiko nazi yangwero nyamusanganizo wechikore kore. Handiona kusvika machikora tafunga dande. Mbere wande kuno tati mwachewe. Zororei murugare sama nyanga kuri pamutsipisi.
Tirikuda kuti vana veZimbabwe vakateerera vangonzwawo kana muine nhetembo yamunogona kungokandawo yechikore kore pamusoro peStudio 7.
Studio 7 ndeinipasa nawo. Studio 7 ukaichetekera wete kunzwa mwoyo kutowatowa. Ukanzi vazhonga pane miri vasitokukurukudza wete kunzwa miri ibete kuchichimara. Ukanzi vasitokukurukudza nhau dziri kuitika mupazi rino wotoziva kuti pano ndatetekera. Ukanzi vasitaura nhau dziri kuitika munharaunda wotoziva kuti aiwa. Yauya nepfinyi remhando yepamusoro.
Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo mukoma chairman.
Aiwa ndatenda vajonga kana mimi.
Manga makateerera kuna Nyanduri chairman mupfurutsa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Notenda kuna Jonga makaterera ku Studio 7 tirikutepenyura tiri mu Washington DC. Kamboka Oliver Mutukudzi akatisiya svondo rapfuura iro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa misoro yenhau dzedu. Mutungamiri wenyika vatadza kuenda kumusangano wavo wekuMount Darwin. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi vainesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
soku isi